vanhu vanoziva kuti Zimbabwe tese takagadzikana tiri safe, asi vazhinji havasi safe kune mvura iri kunaya iyoyi. Kune vanhu 17 vanzi vashayika by now kuno California. Marodha ari kuvhurika, Zimbabwe tiri kuyerera nemvura. Kune mamudslides, marockslides, masinkholes and kune nzvimbo inotandarwa vanhu vakawanda inonzima mamasmountains. Kune snow vatombovhara ukoko kuti munsaya kusnow kuno zvina chiyawandisa. And kune maavalanche nezvimwewo zvakawanda zvinoita madangers evanhu, michiri kudonha and so and so and so.
Imi kwamuri ikoko, dutu mupengo iri rati rasvika here, uyezve muri kukurudzirwa kuti muite sei?
Kuno kuri kunaya, kuri kunaya zvikuru, and vari kuti kana musina zvekuita paroad musaende paroad. Asi kwatakagara kuno kuri safe, hatisi mumakomo kana mabani ari kuerera mvura inematombo yakawanda.
Mataura imi kuti zviri kunzi pane rimwe dutu mupengo riri kuuya zvakare, zvakamira sei?
Vari kuti iwo musi weSaturday kune mvura nemhepo ichawanda futi kuuya kuno kusame area kwakanaya mari muzonene nezuro, koita futi rimwe chaya futi after that musi weMonday neTuesday next week. Saka zviri kunzi pasi pacho hapasanzo yekumwe imwe mvura ba. Saka ichaerera futi nemarodhi nenzira nemapassways akawanda, nokuti haikwedi kumwirira pasi, ngokuti pasi pacho pakatowandawo mvura iripo.
Panenge paitika zvinhu zvakadai, hurumende yeikoko kana kuti kanzuru kana gavhena veikoko vanobatsira sei?
Kazhinji kacho vanogona kudeclare local or national regional disaster, vopa vanhu vekugara vachigona kuzviita futi recover. Vanopano maloans anenge aine ma 0% interest loans, mafederal grant, kuti vanhu vanokusimuka futi kuzoa pavanenge vadonera ipapo.
Pane zvingadzidzwawo here neZimbabwe pane kubata kwevatingati madisaster akadai, pane zvamuri kuona ikoko?
Kazhinji kuZimbabwe tingangoti dai taikwanisa kukunga tive inonzi general fund yekuti kana zvakaitika izvozvi vanhu vanokona kubatsirwa vaone pekugara nemari yegavhment. I guess that's the most important part. Kazhinji kacho unongovangomirira madonations, but hurumende haikwani kubatsira kuti takuvakira dzimba mashelter yekuti mumuze mumbogara mudzoka muvaka futi kubva kwenyu, nokuti kazhinji kacho kunoku after zvapfuura unoona vanhu vachivaka futi ipapo pakaenda pacho. Vanhu vanovaka vanopiwa mari kuvaka nemari yeinsurance vanopiwa nekuvaka futi pavanga vari kana vabvi munharaunda yavo, asi vanovaka zvinenge zviri bigger and stronger.